Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera Chivabvu 11/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinonyi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndini acting president weMDC ari mutengo, ari muconstitution. Bati vamwe vakaramba kuzvitevzera izvi. Dai takazvitevzera izvi nenguva yacho naizvo, dai tisina matambudziko atakatasangana nawo iwo.
Mutungamiri weMDCT Dr. Tokozani Kupe vozvirova dundundu vachiti ndivo vakapano bata chigaro chemutungamiri weMDC zvichitevera kushaya kwava Morgan Tsvangirai gore rapera.
Zana Kupe yava mupito yebete tikaramba tovhunduka kufamba kwebete vanhu vangazvishayiwa kuti chii simba haritorwi nemunhu simba unopuwa nevanhu vanelson chamisa havana kuzvigadza vanelson chamisa vakapuwa simba nemamembers eMDC
MDC inotungamirwa navanelson chamisa inoti haicheuke mutsindo webete ichiramba zviri kutaurwa namusare Tokozani Kupe Batori African National Council rinokunda musarudzo dzemusouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanoti ndiwo munhu ari pamutemo akafanobata chigaro chakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai. Muzvare Kupe vanoti mutongo wedare wakapiwa svondo rino ndiwo vapa masimba ekuti vange vari panyanga uye vati vari kukoka vamwe vave vose vari kudivira vaNelson Chamisa kuti vabatane navo mukufambisa nyaya dzibato zviri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita naMuzvare Kupe.
Kune court ruling yakabuda musi wa8 May, I think changa chiri chitatu, ichitaura iyo kuti MDC sebato tinofanirwa kudzokera back muna February 2014 apo pakashaya president vedu vatsvangirai. Ichireva iyo kuti kunofanirwa kuitwa zvinofanirwa kuitwa zviri mubumbiro remutemo zvekuti kunofanirwa kuitwa extraordinary congress and nezvekuti anofanirwa kunge achiacta sapresident. Ndiani zviri izvo zvangafanirwa kuita ipapo kubva kwakashaya president saka constitution inoreva iyo kuti deputy president ndivo vanoacta vozoshedzera extraordinary congress naizvozvo koti yabva yarula kuti ndizvo zvatinofanirwa kuita izvozvo
Dr. Kupe ko dai panga pasina mutongo wedare uyu maiita sei
mutongo wedare watouya isusu sezvemuchiziya kuti isusu takagara tichiteedzera umbiro remutemo saka takabva inini ndanga ndiri acting president takabva tikashedzera extraordinary congress yatakaita isusu musi wa21 April tikaitedzera zvese zvanga zvifanirwa kuita but izvozvi koti yauya ikati tinofanirwa kudzokera kumashure totangira pakashaya president sa14 February toita zvinhu tiri pamwe chete tichitevedzera gwara
Dr. Kupe veruzhinji vangade kuziva kuti izvo ndaapi matana muri kutora imimi zvichitevera mutongo wakapuwa nedare uyu
zvatikuita izvozvi tatotaura nemagweta edu kuti ngaataure nemagweta eapplicants nemarespondents ese akadoma ipapo pacourt judgment iyoyo tosangana kuita kuti titaurirane toona kuti tinoronga sei kuti extraordinary congress yacho iitwe nekuti vakawanda vacho Mastanding committee members anga eripo.
Dr. Kupe, kune vamwe vari kuti zvoko vamwe kuda kuti mutaurire navavo vakaramba kuita zvamuri kuda imimi muchafambisa nyaya iyi sei?
Tataura kuti isusu kana vekaramba hapana zvatinogona kuita tinongoenderera mberi totevedzera zviri mukumbiro remutemo.
Kune vamwe vari kuti izvo imi Dr. Kupe makatyorwa mutemo pamakadaidzira kuita kongresi yenyu, vamwe vasipo ukuwo vachamisa vari kudaidzira kuda kuitawo kongresi yavo, pakadai munopafambisa sei?
Inini hapana mutemo wandakatyora nekuti ndakatevedzera zvanga zvemukonstitushini. Konstitushini inoreva kuti president ndivo vanoshevedzera extraordinary congress, ende inini ndanga ndiri acting president, ndakatoishevedzera extraordinary congress yacho iyoyo. Vakatoramba kuuya havo, vakatoramba havarambidzi, asi vakauya vakauya takatevedzera zviri mugwara remutemo. Ava havasati vaita congress nanhasi, ende havasi kuita extraordinary congress, vari kuita normal congress.
Asi mutongo wamuri kutaura kauyo Dr. Kupe uri kuti izvo zvinhu ngazvidzokere pazvakanga zviri, zvichireva izvo kuti izvo nekushaya kwavatsvangirai panofanirwa kudaidzirwa extraordinary congress, hazvirevi here kuti imimiwo sebato maitira makaitawo makakanganisa mutemo?
Hatina kukanganisa mutemo isusu, asi koti yataura kuti ngatidzokere kuna 2014, ende isusu nekuti tiri vanhu vasingadi kuchiora mutemo, tatati tiri kutodzokera ku 2014 kwacho, tovamba kwatizopakasirwa zvinhu tofamba tichiuya pamberi.
Pane nyaya yemaproperties ebato, Dr. Kupe, imimi muri kuBulawayo vachamisa vari kuHarare, Harvest House kana kuti Morgan Tsvangirai House iri mumaoko avachamisa, muchaifambisa sei nyaya iyoyi?
I think manza koti yataura kuti zvese zvakaitwa after February 2014 hazvitatariswi, zviri null and void. Saka tinofanira kudzokera toita zvinhu zviri mumbumbiro remutemo wedu tichizitevedzera zvakanakanaka tichiita izvozvo, because inini ndakatarudzwa necongress ndini acting president, ndichazoita izvozvo, ndosheza mastatus ese a 2014 nekuti ndizvo zviri kurehwa izvozvo. Vese vakaenda mucongress ya 2014 ndivo vanofanira kuenda kuextraordinary congress vonosarudza mutungamiri wavanoda.
Saka Dr. Kupe parizvino ndimi here acting president weMDC?
Ndini acting president weMDC ari mutemo, ari muconstitution, but vamwe vakaramba kuzvitevedzera izvozvo. Dai takazvitevedzera izvozvo nenguva yachona izvozvo, dai tisina matambudziko atakatasangana nawo iwo.
Muzvare Tokozani Kupe vachitaura vari parunhare vari mugweru. Sezvo tisina divi ratinotema takarerekera, tabatawo mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe pamire bato ravo.
Zana Kupe yava mupindo yebete, tikaramba tovhunduka kufamba kwebete vanhu vangazoshayiwa kuti chii. Simba haritorwi nemunhu, simba unopuwa nevanhu. VaNelson Chamisa havana kuzvigadza. VaNelson Chamisa vakapuwa simba nemamembers eMDC, vakapuwa simba neruzhinji rweZimbabwe. Harupuwi nedare, harupuwi nani wese, ende uye haukwanisi kungoti ndaakuritora, unongozviritora richibvepi. Simba riri muvanhu, simba rehove riri mumvura. Vanhu ndo vanogadza, vanhu ndo vachachengetedza vachani kupfurikidza nevedenga tichakunda zviri kuitwa neZANU PF. Ava vada kufamba negarwe, vada kudya negarwe, pose pose ndivo vachange vachidyiwa, nekuti kwotambira kunonyudza.
Muzvare Kupe vari kuti izvo ivo pachavo vari kutevedzera mutongo wedare, nokuti ivo vanotevedza mutemo. Saka nokudaro ndivo vava munhu akafanobata chigaro chemutungamiri webato. Imi muri kureva here kuti izvo hamusi kutambira mutongo wedare uyu?
Hatisi kutambira zvinhu zvinenge zvisina, kana kuti uri kuona kuti zviri kubva kupi zvichinda nepi. Isusu chatinoziva ndechekuti mutungamiri weMDC Ndiva Chamisa, mutungamiri akavhoterwa nevanhu Ndiva Chamisa. Musakangamwa kuti ivo vaKupe vanga varivo paballot, havana kana nhunzi yakavavhotera. Vakaita zvipororo zvemavhoti, zvipororo zvemavhoti izvo zvichitaridza kuti vanhu havanga vasina mvumirano nezvavaitaura. Kana tavhota ndoo dhemokrasi ka, tinoenda mberi. Haungazodzoki woti nemumwe musi zvakaitika zvese ngatizvikangamwe, kuti hamuna kundivhotera ngatizvikangamwe, kuti ndakabuda ndega muMDC ngatizvikangamwe, kuti ndakagadzira pati yangu ndoga ngatizvikangamwe, kuti inini ndiri kufamba navamunangagwa ndichienda kupi nekopo ngatizvikanganwe. Ndava kutungamira bato remachinja, ndava kutuma vakasiya vatsvangirai vari vapenyu kusvika vashaite vatsvangirai. VaiKupe havana kana kumbovashanyira, vakadhamwa kumba kwavatsvangirai havana kumbovashanyira. Iko zvino havangati vari kuda kufamba nesangano ravatsvangirai, havangati vada kutungamira sangano rakavaramba pajekerere mavhoti akaverengwa.
VaMafume, Muzvare Kupe vari kuti ivo vatotuma nhumwa dzekuti dzinotaurirana nemagweta ebato riri kutungamirwa navachamisa. Nhumwa idzi dzikauya muchadzibata sei?
Dzinouya kupi? Kana ari ari kuti ari zvitungamiri ari kutungamira bato, anogutuma nhumwa kunani? Ngaatungamire kaachiinda ateverwe nevanhu. Ungatevera, ungaenda kundotora vanhu vasiri kufamba newe. Ungaenda kuti unonotungamira vanhu vasinei newe. Kana iwewe uchinge uri kutungamira, handiti unotungamira uri mberi. Ungatungamira uchidzokera sure. Isusu hatinei nekuita mahumbe. Isusu tiri kutogadzirira Congress yedu. Iko zvino tiri kuMount South kuBanda. Mangwana tinenge tava kuMartinos. Musi we24-27 tinenge tiri mugweru. Tichinge tina vachamisa, tichigadza nemufaro mutungamiri webato redu nemavhoti neuwandu hwedu.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari kuGwanda. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti razivisa hurumende kuti inofanirwa kugadzirisa zvichemu zvaro mukati memazuva 14 kutadza kwayo ropinda mukuramwa mabasa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata mutungamiri weATUZ vaObed Masarure kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinotiava pamazuva anokwana kuita 14 zviri pamutemo, tozotora danho rekuramwa mabasa 14 working days kana dzichinge dzakwana. Maticha anoda zvikuru kushandira nyika yavo, asi havachisina chekubata, havachisina chekudya mudzimba dzavo, havangarambe vari kumabasa, ivo vazimuri dzavo dzichifanisha.
Muri kuti imi vamasarure mapa hurumende mazuva 14 ekunge ichipindura kugwaro ramaipa. Hurumende ikasapindura mukati memazuva aya 14, muri kubva mangoenda here mukuratidzira kana kuti muchatanga mambotora mamwe matanho?
Hatichitora mamwe matanho, matanho ose takatozama ese. Danho rasara rimwe chete rekuti taakutoenda kunoratidzira. Tiri kunzwa mamembers edu nyika yese vari kutotipopotera kuti mazuva amatikumbira ama 14 days takatowandisa. Vaida kutostrika musi wakavhurwa sikoro chaizvo. Titori mubishi rekurambidza vanhu kuti vasarege kuenda kumabasa. Tiri kuvati zvavo vangonogara variko sevanhu vasina chekudya, vasina chekumwa, vachingonogaidi vasina basa ravari kuita. Tichimirira kuti tiite zviri pamutemo, tichipuwa hurumende nguva yekuti igadzirise zvinhu mazuva aya kusvika akwana. Saka tinotarisirwa kuti pazvinozopera hatizomanikidzwe kuti danho rekupedzisira rasara nekuti hurumende inenge yatotipa mari kare.
Pachivanhu zvinonzi panorwa nzou uswa ndo hunokuvara. Kune vamwe vari kutizvo kunetsana kwamuri kuita nehurumende, vanhu vari kunyanyo kuvadzwa, vari kunyanyo rwadzikana vana vechikoro, munoti kudii nazvo?
Vanhu ivavo ngavarangarire kuti muna 2008 nyika payakasvika pakuti vana vechikoro vanga vakuenda kuzvikoro kuisina maticha. Haasi maticha airamwa basa, asi kuti maticha anga kutoshaya mari yebhazi yekuyako. Vana vechikoro pavanga vakurega kuenda kuchikoro muna 2008 haasi maticha anga aivarambidza kuenda kuchikoro, asi kuti vaiti nguva tozoshayirawo mari yekombi sevana kana kuti vashaya chikafu chekudya kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Nyaya yatiri kuita ndeyekuti vanhu vari kuda kutikurudzira kuti tinormalize abnormality, kuti tinyepedzere kunge zvinhu zviri kufamba zvisingafanzi. Isu hatidi kubiridzira vana vechikoro, hatidi kubiridzira vabereki vavo chinyepa kuti tiri kuenda kubasa kunodzidzisa, tichiziva kuti hatisi kudzidzisa nekuti tiri kunyunyuta zvakakurisisa.
Vamasarure, mashoko enyu ekupedzisira ndeapi? Mazano amungapewo kuhurumende kuti ikwanise kunge ichigadzirisa matambudziko amakatarisana nawo?
Tarisa nenyaya yavanoti austerity, maaustarity measures akauya navamuchuli. Mameasures aya haana kumbotibatsira pavakamboitwa muna paisapu muma1990s. Ngavamire vaite kuti vainveste marizozi vose atiri kuwana kuti pawanika masocial services. Hazvinakidze kuti vanobhosta kuti ndikuwana mari yakawanda mwedzi woga woga nese plus, asi kuzvipatara kusina mushonga, vadzidzisi vasvitadzidzisi ndokupadzwa kunenge kuchiita nyika. Chechipiri ndechekuti simba rinotorwa nehurumende richisunga vanenge vachikumbira kuti mari dzavo dziwedzerwe nekuvaponda nekuda kuvauraya. Simba rese iroro ngavarishandise kunorwisa corruption yatiri kuona iri kupedza mari munyika. Tanzwa kuti kunana zinaro kuvanhu vaigadzirana musoro we25,000 US. Ndokwatinotarisira kuona mazino ehurumende kuti imise zvinhu izvozvo, upfumi hwenyika hwoshandiswa pabudiriro yenyika. Chechitatu ndechekuti kana isusu mari dzatoda idzi ingori mari dzekuti dzitirara kuti nyika yebudirire, ivo ngavachimirawo kula mari semushonga wemusana kwatinoona vachiita vachitengerana mazimota anoita seanofema nekukwira mudege sezvanana zvikungonatidzwa nongogara zviri mudege, vauye vatigadzirise nyika pamwe chikata makose kuspenda kwedu but chikata nzvimbo zvinokwanisa kukatiwa tobhadhara nzvimbo zvinokwanisa kuti nyika irambe iri nyika mapublic services asa collapse.
Avo vanga vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Bato reAfrican National Congress kana kuti ANC rakunda musarudzo dzemuSouth Africa izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu. Mo Blessing Mundloma anotipanya inotevera.
ANC yakunda zvichitevera kuwana kwayaita zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana. Aka ndeke kutanga kubva muna 1994 kuti bato iri riwane zvigaro zviri pasi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Sangano rinoona nezvisarudzo muSouth Africa reIndependent Electoral Commission rinoti bato reDemocratic Alliance rawana mavhoti anoita 21.76% ukuwo bato reEconomic Freedom Fighters zvichiwanawo mavhoti 10.79%. Zvichitevera kukunda uku bato reANC riri kutarisirwa kuumba hurumende patsva pasi pavasiri Ramaphosa avo vakapinda panyanga mushure mekubvisa vaJacob Zuma pachigaro gore rapera vachipomerwa mhosva yeuori. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paCape Peninsula muCape Town Dr. Trust Matilela vanoti kudzorerwa panyanga kweANC kuchaita kuti mhuri yeZimbabwe inogara munyika iyi itarisane nematambudziko akasiyana siyana. VaGideon Chitanga vepa University of Johannesburg vanotiwo vaRamaphosa vane ruzivo rwakadzama munyaya dzezvemabhizinisi zvinova zvichayamura kwete nyika yeSouth Africa chete asi kuti nyika dzakawanda dzinosanganisira Zimbabwe.
VaRamaphosa mutungamiri anoratidza kuziva chaizvo zvebhizinesi, anoratidza kuziva chaizvo zvinodikanwa muSouth Africa. So utungamiri hwavo huri kuratidza kuti vanhu vemabhizinesi nisi neve kunze kwenyika vari kuvaremekedza. So ndinoona zvichibatsira South Africa especially panyaya yekugadzira zvinhu zvakaita sana corruption uori hwanga hwatekeshera panguva yavaZuma. Ndinoona South Africa ichikwiridzirwa pamaeconomic indicators neatinoti maindicators epolitical stability nesecurity. Izvi zvinobatsirawo mainvestors kuti adzoke muSouth Africa.
Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa yarumbidza hurumende yeSouth Africa nekuita sarudzo dzine runyararo. Vamunyaradzishoko vati Zimbabwe inofanira kudzidza zvakawanda kubva kusangano rinoona nezvisarudzo muSouth Africa.
Ndadzidza zvinhu zvakakosha zvinotangira paindependence yebhodhi zvakafanana nezek kurana maelections. Bhodhi iri tikuona riri bhodhi rakasarudzwa neparliament kwete nemutungamiriri wenyika. Mamedia houses ese ari kubudisa nyaya sezvairi havasi kutora mativi. Taona mapolitical parties ese achibudiswa paSABC vachitaura vakasununguka kuZimbabwe. Tichiziva kuti aiwa izvozvo rongoitwa nezano PF chete, hapatenderi kuonekwa umwe mutungamiriri especially kana ari mutungamiriri weMDC hatenderi kuonekwa achitaura.
Kubva South Africa yawana kuzvitonga yaita vatungamiriri vana mumakore makumi maviri nemashanu vanoti Mushaka Nelson Mandela, vaThabo Mbeki, vaJacob Zuma pamwe navaRamaphosa vari panyanga pari zvino. Zimbabwe yakaita mutungamiriri mumwe chete vaRobert Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Mundloma.
Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation in Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzakuvadzwa zvakaipisisa nhasi apo dzarwisana nemapurisa mumigwagwa yemuHarare, mumwe wavo akapfurwa nemabara epfuti. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi kanawo kumutauriri wekanzuro yeHarare. Tabata mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai kuti tinzwe zvaitika.
Paita mapurisa eZimbabwe Republic Police apinda mumatsitsi achizama kubvisa mavhenda anga achitengesa. Then paita kusawirirana pamaitiro avanga vachiita zvinhu ivo mapurisa aya. Then pakapedzisira paita marunning battles and as a result of that pafaiwa mabara chaiwo epfuti. Pakawanikwa one street vendor akuwara zvakaipisisa. Pamamiriro akaita zvinhu izvezvi tikutsvaga information yekuti munhu akuwara uyu anga vari kupi and kuti zvakamira sei. But we told kuti paonekwa nevamwe vake vanoshanda navo anga akakuwara zvakaipisisa.
Vawadzai kuti izvi zvizoitika vanotengesa mumigwagwa ava vanga vachiramba here kuita zvanga zvichidiwa nemapurisa?
So nyaya inenge iripo ndeyekuti mapurisa isusu pamatorero atinozviita haana mvumo yekubvisa vanhu vanenge vari mustreet ibasa remapurisa ekanzuru. Zimbabwe Republic Police haina chokuita nekushanda kwemastreet vendors. Saka vatingatoti vanga vatigura mutemo ndo mapurisa eZimbabwe Republic Police. Isusu mamembers edu kana pane chinenge chida kuenforcewa sinoenforcewa nemapurisa ekanzuru. Saka basa ranga richiitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police asi pamutemo zvangu vaida kutrya kuita. Saka obviously mamembers edu haabvumi kubviswa mustreet nevanhu vasinei nechekuita nezvavanenge vachiita. Saka pazoita kumbunyikidzana nekumhanyikidzana zvagara zvinongoita mapurisa iwaya eZimbabwe Republic Police then vakapedzisira vashudha vanhu vari kutrya kurarama mari.
Vawadzai, muri kureva here kuti izvo paitika izvi panga pasina mapurisa ekanzuru?
Panga pasina mapurisa ekanzuru paitika zvirizvi.
Sanganano renyu riri kutora matanho api pane zvaitika nhasi?
Sezvandataura tichiri kuda kunatsokuwana information yakazara kuti zvinhu zvaitika sei and then obviously tine malawyers yatatinawo. If we are able to get uyo wazviita mupurisa afibva munhu tichaenda kumatare dzinosva then tomusuwa in his individual capacity.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda muchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Selmo Mutukudzi uyo nhasi ari kutitaurira iye kuti zuva raana mai reMother's Day rakakosha sei kwaari nevamwewo pasi rose. Tinoona mangwana vanhu vachange vakatarisa zuva reana mai. Imi mungatamai venyu vakakubatsirai sei kuti muwanikwe muchizoita zvekuimba izvi?
Pana amai ndo panobva zvese. Amai vangu inini vakandibatsira nezvakawanda chaizvo. Basa redu rekuimba iri rine zvimhingamupini zvakawanda ende kuzobudirira kwaro kunotora nguva. Ii ndakawana rubatsiro rwakanyanya kubva kuna amai vangu. Muziya rudo rwaamai haruperi nyangwe mwana akure zvakadii. Saka vaitibatsira nezvakawanda kubvira kumari, zvekudya, zvekupfeka. Panguva basa redu pararanga risati raakubhadhara. Saka ndinotenda chaizvo nerudo rwavatiratidza mubasa redu.
Pazuva irori reMother's Day kana kuti raamai, mazwi api amungade kuti vanzwe dai vanga vakateerera kana kune mamwe madzimai vakateerera?
Toda kutenda chekutanga kuti makaita basa nebasa ramakabata kubva tiri vacheche kutichengeta kubvira tiri mudumbu chaimo kutichengeta kusvika zuva ranhasi. Kune rudo rwamunoramba muchingotiratidza each and every day. Ndoda kuti dai Mwari vawedzera makore mazhinji ekurarama azere neutano nekufara tigova nenguva yakanaka tiri pamwe chete nenyika.
Pane ruyo herwe rwamungade kana kungoti tsenhurira mbijana rungateererwawo nevamwe vana amai vakateerera pari zvino?
Ndine ruyo rwandakanyora runonzi Amai ruri paalbhamu yangu yandakaburitsa muna 2013 inonzi Expressions. Inofamba ichidaizvo. Singai njane nerudo rwamunondi nanasi munongo ndiyemeza nanasi munongo ndibatsira kana zvinhu zvaoma nanasi munongo ndiyemeza nanasi munongo ndibatsira kana zvinhu zvaoma saka ndingakutendai nei
Akano bata makanyo raruyo rwa kumafungi.
Zandata ura izu zubi kuhuti unungwa ikiro za kawande za onotu unakuti apa amai wangu waizikoni. Siyo ndisho ya za wano kwa nisa mkutu vati isi. Taka pangwa ya kadaro unutu shika kwa unu za nisa fungwa. Ndoma uira mitu unuti kwa ndiri.
Vana venyu varu kugazi raizu pipas wa iru zile mangwa.
Andisi kuzia. Mufunga wacha tuita hini surprise. Andisi kuzia kutu waya karungi. Kana chiripo, kana pasina, kina mosa. Mbende, 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 mbende.
Imi muru kufunga kujira ose ya mai.
Asoshe zi kumamzi inige hini keso ndo ndro kushanda. But kana chiripo nda zoka. I think nisha wacha tira something. Thank you.
Aiwa, nguwa edu ndiyo ya itashanje. Tino kutenda Selma Mtukudzi kunge wanga uinyesu. Pana pachirongwa chedu, tino sarifaje, no sanganane vanu kazi muutenyu. Churongwa iti muna chifakuri waneni, Marvelous Nisanga Nyahuye, Ziramu Washington.
Tochienda kuchirongwa, tino tarisaje, no itika muupenyu wedu, our lives. Zvino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekubvisa mhuri dzinodarika mazana mashanu munzvimbo yadzigere kumunyokowere kuchipangai mudunhu rechipinge dzichinzi dzakagara panzvimbo iyi zviri kunze kwemutemo. Kuti tinzwisise nezve kugara kwakaita muridzi mudunhu iri tabata sabhuku vaAlbert Munyokowere kuti tinzwe kuti mhuri dzavo dzakapinda sei mudunhu remunyokowere riri muward 5. Tinogamuchira nemufaro pachirongwa chedu vaMunyokowere.
Takadzingwa maMunyokowere muna 1955. Kazimwa muna 1965, totoya kuward 1 kamaungarize. Vakaona kuti Munyokowere mwana wamutema hafa kuti abve munyika yababa wake. Saka takaramba tiri munomu munyika yamutema semwana wamutema. Zvadaro takagara makore akati wandei kusvika muna 1999. Gore rakatanga kuita zvidinga mupindi zvakaitika imwomwo machipangai. Saka zvaita zvidinga mupini machipanga imomomo naMunyokowere ndokubvai wauye kuzotere baba vangu inini seHenry Munyokowere kuti vaya ndokozogadzise matambudziko akanga arimwo nemhaka yekuti makanga maziite machiripiti. Saka maite machiripiti iwokoko vakafunga kuti dzaitotaka mambo akanga ari muno. Saka vakateera kutera pamaungani zvekuward 1 sakanga kuri naMunyokowere. Saka Munyokowere wakapasa kuzosvika ikoko kuward 5 saMunyokowere. Ndopazoita kuti zvinhu zvese zvigadzirisike because makanga makuti nyoka dzakanga dzakukanganisa imomo muada ichanzi ada pamwe chete nemakudo ainzi akanga akupinda paofisi. Saka zvese zvakagadziriswa ndibaba inini vaMunyokowere. Mushure maizvozvo izvo ndinoona kuti pakazoita kuti vaMunyokowere andautakiri munomu tigara munomu tokutsvakire nzimbe yekuti ugare munomu. Ndopakazoita kuti vagare imomo maMunyokowere nezvikonzero zvokuti makanga maitike matambudziko akanga aitika imomo.
Kana baba venyu variyo vakapiwa nzvimbo iyi chete, ko dzimwe mhuri dzakazobva kupi? Nokuti tinonzwa kuti kune mhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa munzvimbo iyoyo.
Mambo baba vangini vakakumbira kuti zvingaita rekutigare rega. Vakanzi no haziiti, regai tikutsvakire vanhu hatinokupa kuti udini ugare navo. Saka akatsvakire vanhu vakatsvakirwa zvokuti vagare navo. Vakapuwe vashoma zvishoma ngashoma vechikumbira kuti mudaiti mundiwedzerewo mbichada kuita kundidini ndiite mambo wanhu ndingaitawo mambo wemafodo here. Ichokwadi kuti vakabvumire kupuwe vanhu zvishoma ngashoma. Saka baba vangu ichokwadi kuti vakaita kuti vapare nokuda kwematoko iwawo. Vakagarawo nevanhu vakuti ndaikumbira apo kugara woda uye wena yaka hama yake kuti agare nawo. Saka ichokwadi kuti vakaramba zvitende mberi Tiramba siona wanhu atoma soma tigara navo.
Aiwa.
Aiwa tinotenda nechirongwa jonga chavatipa singuva ndo yaita shanje. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichimva kuti mushange mine su zvakare mangwana uye tichishuvira vana mai vose zuva rakanaka reMother's Day. Anokoneka ini mufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda bako VOA ndem.